ichokwadi kuti varairidzi vakawanda vanga vachitinyorerawo vachindifonera vachikumbira kuti dai matinzwirawo kuti chii chiri kuitika kuvheki nekuti fezi 3 nefezi 4 imwe inova yakapera musi wa19 December havana kubhadharwa mari dzacho dzemafezi 2 wayo fezi 3 nefezi 4 asi chiripo ndechekuti vasina kubhadharwa kudaro vari kuti vakafona kuvheki vachibvunza vari kunonotwa nekutukwa vachizi inini tichakupai mari kana taanayo asi chiripo futi ndechekuti zezuro tichitarisa pachivhitivhiti takazoona kuti mukuru wevheki vanonzi jaji Chigumba here vakabuda vachiti vane deficit ye40 million vachitaurira vanhu papress conference yavaiita kana musangano wavaiita saasi hatizova kuti deficit ye40 million ndoita kuti mapicha asabhadharwa here asi tatichikukumbira kuti kana vari kuziva zvavakutauraka ngavaudze nekunyorera varayiridza vatsamba nekuti enezvi rangovebishira saisai kwavari iko kwavachazivi kuti vobvunzani nekuti vanobvunza kumaofisi ezeka ari kumaprovhinsi kwavo vanenge vari kuti vari kutyisidzirwa saka isu sevanhu vanomirira vashandi vane kodzero dzavo tetichingoti dai vabudawo pachena tavaona vatitaurira kuti kana vachibhadhara mari iyi vachaibhadhara rii nekuti vashandi vakawanda vanga vakatoshandisa mari dzavo vachinogara musango imomo vachitotengawo kafu nemari dzavo shoma dzavanga vanadzo zvino vakachinyararirwa havachazivi kuti chii chiri kuitwa nezeki.
Saka muri kukurudzira varayiridzi ava kuti vatore matanho api vamajongwe?
Tichekutanga ndechekuti ngavabude pachena zvizivikanwa kuti havana kubhadharwa nekuti vari avo vakaramba vakanyarira vanongofira mubhutsu sesokisi ngatinyorei matsamba ngatitaurei ngavashandise WhatsApp ngavabude izwi nevhoisi rakasimba rekuti hatisi kufara kuti hatina kubhadharwa isuwo zvatakutoita pano takuchitoita kuti kana vamunangagwa vacho vazivise kuti vashandi vavo vakashandira nyika havasati vabhadharwa basa ravakashanda nekuti vamwe vese vanenge vashanda ndokungadai kwakuzi masoja pamwe vangadai vakatobhadharwa ka asi nepakuzirai kuti vaita varayiridzi manje zvakuita ngo inonzi vakunetsa asi vari kudawo mari ya dzavakashandira nekuti vakatosiyawo mhuri dzavo vakasiya vana vakatopinda musango vakadaiwa nemvura sezvo kwainaya mazuva iwaya asi kuti tichiti pane mari manje zvakuita sekunonzi tiri kunetsa saka nhasi chaye tisandira tsamba ichaita kuzeki ikoko ndichivataurira kuti varayiridzi vari kuchema.
Asika majongwe dzimwe nguva papaine zvibvumirano zvakasiyana-siyana pakati pezeki nevarayiridzi nyaya iyi munoibata sei?
Chibvumirano chekuti vasabhadharwe here kuratidza kuti pane nyaya ndokuratidza kuti vanhu vari kunyunyuta kuti hatisati tabhadharwa danga painga paine zvibvumirano zvokuti tikatatsa tisina kukubhadhara ya mutauri vangadai vasi kutaura chiripo ndechekuti nzara yapinda mumusha vakashandisa mari dzemhuri dzimwe dzadzakasungirirwa muzvikwama kuti tizodai zvino nguva yacho yakupfuura zvokuti hamwana asika chei panofira mubereko zvinyange paine chibvumirano chakaita sekuti kudii kungoreza nyaya yekuti ngavabhadhare zvinofanira kubhadharwa vanofanira kuwana mari dzavo vadziwane.